remember. Oh yeah. First time banda katanga kuya kumusha.
Juma gitari ndakatanga kuchita 2016 taengo daro daro asizwe recording takazotangawo 2018
vabereki veukama hama shamwari vaiti chii pamakazvitanga
vabereki vanenge vachingoona vachiti chingoitaita onekwa zvoupirira saka ndokurambawo takatsikawo kwatakaita
ivowo veruzhinji vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu
ya vanhu vari kuitambira music namazvo nekuti pese paunobudisa song unenge waungonzeni unombozvifunga sei unombozvigona sei ende zvekuratidza kuti zviri kuita ndozve zvichitipa pawa kuti tirambe tichiita sei tichibuditsa imwe mimhanzi.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muchigemu ichi?
Ya, machallenges akati wandei. Ndatarisa izvizvi ndikada kuti ndinorekoda song, producer anenge achidawo mari. So masponsor ndowati ndisina, ndove ndikatoti nyaya hombe zvaizvizvi.
Mungasuirewo here vatsigiri venyu mashoko maviri matatu?
Mashoko atingangoda kutaura ndeyekuti kune vatsigiri vanomira nesu vaya varambai munesu nokutenda zvinobuda chete navanyowani vaivaya vachangotanga kutinzwa zuva ranhasi tongotiwo dai mukaramba muinesu.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Right, vanoda kutibata vanotiona panamba dzinoti +263 784 951 104 kana kuenda pa YouTube vakaonoti Kskid Music ZW vanoona zvese zvichibuda ipapo.
Apangatoka zvekare aita nyaya yapinda mudare inisamambo chimbomira ndichaure tipo yekitare ndichaure. Well, mama itu ndimi musara pavana vabereki zvavakasiya vana chamaida chete kutora pfuma ya baba
pfuma ya baba
kushaya matyira zvinokupanana mumuri yamuchina kunzwanana chamaida chete kutora pfuma ya baba
pfuma ya baba.
Well, moyo unetsitsi hamuna moyo wekubereka hamuna enda muzvikone kuone vakasiwa vanavo vabereki vakabira miri kusunga tsokwe
Shino shomaita mashake mashake munoti vanochengetwa nei
Shino matora mazoita umbimbindoka anosoro neiko pamaiti ndimi musara pavana vabereki zvavakasiya vana chamaida chete kutora pfuma ya baba
pfuma ya baba
kushaya matyira zvinokupanana mumuri yamuchina kunzwanana chamaida chete kutora pfuma ya baba
pfuma ya baba.
Maingomirira vatorore kuti mukoita makuna kuna nai nyaya dzacho ndakazodzifambira iweiwe eduwei zvimwe zvacho kwaityai denga unoriona here iwe uchiita utsinya wakadaiso chimboka yadai uriwe waenda vana vosara vachitambura zvinorwadza pamaiti ndimi musara pavana vabereki zvavakasiya vana chamaida chete kutora pfuma ya baba
pfuma ya baba
kushaya matyira zvinokupanana mumuri yamuchina kunzwanana chamaida chete kutora pfuma ya baba
pfuma ya baba.
Well, moyo unetsitsi hamuna moyo wekubereka hamuna enda muzvikone kuone vakasiwa vanavo vabereki vakabira miri kusunga tsokwe
zvino zvamaita mazvake mazvake munoti vanochengetwa nei
zvino matora mazoita umbimbindoka anotora neiko pamaiti ndimi musara pavana vabereki zvavakasiya vana chamaida chete kutora pfuma ya baba
pfuma ya baba
kushaya matyira zvinokupanana mumuri yamuchina kunzwanana chamaida chete kutora pfuma ya baba
pfuma ya baba.